President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, chinangwa chavo chavanoda kuti vaboriswe nevazive ndechekuti Zimbabwe haichisiri iya yakare yanga ine zvipomerwa. Zimbabwe yava nyika inotedzera kodzero dzevanhu, yava nyika yakazvimiririra, inozvitonga, inoda kudyidzana nedzimwe nyika. Masuo ekudyidzana nevavakidzani vedu nevari kure nevari pedyo akazarurwa. Zimbabwe yakazarurwa musuo yayo kuti vanhu vauye vane mabhizinesi vanoda kushanya vachiona. Saka muchidimbu vamunangagwa vari kuedza kuudza vaborisi kuti Zimbabwe haichisiri iya yatanga takatarisira kare, kana kuti iya yanga iri nzwangamupoto yekukukuridza kana kudenha dzimwe nyika, asi iZimbabwe yashanduka, Zimbabwe ane muono wekubatana nepasi rese. Uyezve vari kuda kwete vaborisi vega, asi nyika dzese idzo dziri kutirova nemitemo kana kuti dziri kutimbunyikidza nezvimwe zvibatiso zvinoremera upfumi hwenyika yedu, tinzwisise kuti vari kungoremedza havo vana veZimbabwe, asi Zimbabwe haina chikonzero chaingararama pasi pemitemo yakaita seiyoyi. So nemamwe mazwi tiri kuti isu vamunangagwa chavari kuda kuna vaJohnson ndechekungoti vanzwisise kuti Zimbabwe yaapane chimwe chidano, handi haichisiri iya yane zuro yavanga vanayo mupfungwa dzavo.